Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti rinoona vararidzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Vajob Sikala vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari. Nasi nyika yeBritain ichava nemutungamiri wehurumende kana kuti Prime Minister mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hapana zvakawanda zvakaitika muzvikoro nezuro zuva rekuzvarurwa kwezvikoro nekuti varairidzi vazhinji vakatadza kuwana mari dzekuenda kubasa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwashira Joe vanoti kunze kwevarairidzi vakatadza kuenda kubasa, vana vechikoro vazhinji vakatadzawo kubhadhara mari dzinodiwa, vachiti izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvakaomera vazhinji vadzidzisi, vadzidzi nevabereki. Dr. Shaw vanoti kana pasina zvinenge zvaitwa nehurumende, vanoona varairidzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Dr. Shaw vanoti pane hurukuro dzakadzama dziri kuitwa nemasangano anomirira varairidzi nemamwe anomirira vashandi vehurumende.
Hongu zvikoro zvakavhurwa nezuro asi hapana zvakanyanyoitika nezuro nokuti varairidzi vakawanda vamwe vanga vasati vaonawo mari dzekuti vange vachiripota kumabasa. Zvikoro zvakawanda zvekare zvaidawo kuti vana vanga vachiuya vakabhadhara mafees, saka vana vakawanda vakadzokera kumba vamwe vanga vasati vasvika kuzvikoro. Saka tingoona kuti zvinhu zvakaomera mubereki, zvakaomera murairidzi nokuti ari kutsva dumbu kumachamusana, mari yokuenda kubasa haana, mari yokubhadhara mwana wake school fees haana, because mazvikoro zvese zviri kuda kuti vana vange vauya vave vanobhadhara fees kuti vozotanga kudzidza, sezvo kotero iri riri kotero rakakosha zvikuru kwazvo pakuda kugadzirira vana kumazamanation. Asi hationi zvinhu zvichinge zvinozobudirira mune zvakanaka.
Zvinotadza kubuda zvakanaka sei, Dr. Joe? Varairidzi vakaenda kuzvikoro nezuro vanoti
vari kutaura kuti sezvo vasina mari vava pane inonzi pachirungu ghost law kusvikira panozviswa papayday. Saka varairidzi chisungo chinenge chiri kubuda ndichocho chokuti vari kupa hurumende kuti inge ichigadzirisa maringe nemari dzavanotambira kusvika papayday. Apawo vachiti vanenge vasingakwanisi kunge vachienda mazuva ese, mari yavanenge vangowanawo vakakwanisa kuenda 2 days, vakakwanisa kuenda 3 days, zvinenge zvarurama nokuti mari dzavo dzavari kutambira dzavakatambira mwedzi wakapfuura uyu dzakapera kare kare, vazhinji vavo vari kutoita zvokukwereta kuti vaende kuzvikoro. Saka panoratidza kuti kana pasina zvinenge zvaita nehurumende, tinoona varairidzi vachikanda mapadza pasi panosvika payday yomwedzi uno.
Pane zvamakaronga kuita here kana hurumende ikasaterera kana kunzwa zvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Pane nhaurirano dziri kuita namateacher unions pamwe chete namaworkers ehurumende yese, pari kuda kuita kumuonera pamwe chuma chemuzvikuru nokuti rume rumwe harikombi churu, matendera kurira hova mairi mukadzi umwe chitukandarayira. Saka zvinoratidza kuti zvinazvina kumera zvakanaka kana pasina chine chaitwa nehurumende kusvika papayday tinoona kuramwa kwemabasa kwavarairidzi kana kutoita mubatanidza vevashandi vese hurumende nokuti pane mameeting ari kuitika maringe nokuti mari dzigadziriswe kana dzatadzwa kugadzirisa vanhu vobatana pamwe chete kuratidzira asi vanhu vari kutaurawo kuti mutambi Rugwinyawo zvinoda kuti maticha ese aratidze kuti akagwinya kuti anoda mari kwete kuti anoda kuti hatina mari dzokuti tiende kumabasa votiudza zvokuti tiite tachiti takuramwa mabasa wozoona vamwe vanhu vachienda saka chiripo ndechokungoti vashandi vataura kuti havangarambi vachichema they must organized and fight ndo zvingapa kuti mari dzibude kubva kuna employer unova iye hurumende
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takava Firajou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 magweta eumiriri wezengeza west vajobsikala vecitizens coalition for change ari kumhanya-mhanya kuona kuti vasikala vaonekwa nachiremba wavo zvichitevera mashoko avakatambira nezuro kuti vasikala vari kurutsa uye vainge vasinganzwe zvakanaka vasikala vari kujeri rechikurubhi muHarare Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera
Zimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora asi rimwe remagweta avo vafred masarirabvu vaudza studio 7 kuti vasikala vanzi vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa
pana nachiremba vataurwa navo vari kutambira kunge vachienda vasvinovaona vakuti vanoanzare vanhu vekuprison musi zvane zuro vaimborapwa nemanesi ekuti chiri dzekoko but pane urongo hwaitomati pave neyanana chiremba vanoenda koko hatitatandwa kuti vana chiremba vazokwanisa kuvaona here
rimwewo remagweta avo vadark coltart vatsinhura izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva vamasarirevhu vaudza studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona
vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopanozve paapplication asi vachatanga vaenda asi kana vakarambidzwa legal team is ready to take application any time saka togadzirira mapepa indizonje kuti vanenge vacharamba vachavarambidzwa zvavaonekwe nazvo
mutauriri webato reTCC muzvare fadzai mahere vaudza studio 7 kuti havatarisiri kuti vezimbabwe prisons and correctional services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo
tanga tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotinesa kuti vaone kuti vasikala vaone chiremba wavo saka zvese zviri kuitwa pamwe chete tiri kutaura nevekujeri uye kumhanya-mhanya kumatare kuitira kuti paitike court order ti court order sezvamunoziva inogona kuva itiri kuti aiwa ngavakunze kuonekwe vasati vaita serious
hatina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe prisons and correctional services sezvo mutauri wavo superintendent mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo muzvare mahere navamasarirevhu vaudza studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari muchirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna chivabvu vari kuramba mhosva iyi zvichakadai dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Zim Zimbabwe ine chikwata chevechidiki chakapinda musangano wemazuva mashanu weWorld Economic Forum weGlobal Shapers Annual Summit uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Chirongwa ichi chinoitwa gore negore asi change chambomiswa makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Musangano uyu unounganidza vechidiki vanobva pasi pese vachipinda munharaurirano nezvidzidzo zvekuvandudza maonero avo pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika zvehupfumi nemagariro akanaka. Mumwe wevari muchirongwa ichi kuGeneva ndimuzvina bhizinisi wechidiki anonyora nekutsikisa mabhuku uye vari mukuru wekambani yegumi guru muHarare vasimbarashe nyama dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Global Shapers Annual Summit musangano unoitwa gore rega rega uchipindwa nevatungamiriri veGlobal Shapers Community. Global Shapers Community iboka revechidiki rakatekeshera pasi rese.
Mukoma, simba mungati tsanangurire here vamwe vangade kunzwawo kuti chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechei?
Chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechekuti vechidiki tibatane kushandisa ruzivo rwedu neunyanzvi hwedu kuunza pundutso mumaguta atinogara.
Saka iyo Global Shapers Summit yamapinda iyi inobatana papi neWorld Economic Forum?
Global Shapers Annual Summit neWorld Economic Forum zvinochidzana pakuti World Economic Forum ndiyo yakavamba boka reGlobal Shapers Community, uyezve musangano iwoyo watiri weGlobal Shapers Annual Summit unorongwa neWorld Economic Forum uchiitirwa zvekare pamuzinda weWorld Economic Forum muno muGeneva, Switzerland. Mukumwe kutaura tingangoti Global Shapers Community ibazi reWorld Economic Forum.
Zvirongwa zvamuri kuitawo imi seGlobal Shapers Community kuZimbabwe ndezvipi?
Zvirongwa zvatiri kuita seGlobal Shapers Community kuZimbabwe zvinosanganisira matown hall meeting atiri kuita, zvinosanganisira kudzidzisa kwatiri kuita munzvimbo dzakasiyana-siyana nyaya dzefinancial literacy, zvirongwa zvekukurudzira runyararo uyezve nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Saka tiri kuita zvirongwa zvakawanda seGlobal Shapers Community muZimbabwe.
Tiudzeiwo zvimwe zvirongwa zvamapindawo mumisangano yemazuva amuri kuSwitzerland.
Zvikamu zvemusangano wanhasi zvaitirwa kumuzinda weUnited Nations muno muGeneva, Switzerland. Mukuru mukuru anova ndiye zvakare sachigaro weWorld Economic Forum muzvinafundo Klaus Schwab vataura mashoko pamusoro peutungamiri hwakanaka.
Ko, zvamuri kutarisirawo kubva nazvo kumusangano uyu ndezvipi sembura kudzokera kumusha?
Chatiri kutarisira kubva pano nazvo kuno kusezvarwa zveZimbabwe pamusangano uno weGlobal Shapers Annual Summit, kuchekutanga mukana watawana wekudzidza. Kudzidza kwakakosha nekuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Tikutarisira zvekare kuti tivake hukama nevamwe vechidiki variko kunoko, uyezve kuti titi ruzivo rwatinenge tawana kunoko togozonorishandisa kana tadzokera kuZimbabwe kuunza pundutso mumaguta atinogara. Uyezvewo pane mukana wekuti tironge zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinenge zvichikidzana nevamwewo nekune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana.
Mukuru wekambani yegumi guru kuHarare vasimbarashe nyama dzavo vachitaura parunhare kuGeneva naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vatumira makorokoto kuna vaWilliam Ruto vekuKenya mushure mekunge dare guru reKenya rakatonga nezuro kuti vaRuto ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Mumashoko avo kuna vaRuto, vaBlinken vati America inotarisira kushanda nehurumende itsva yeKenya nekusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Tabata nyanzvi mune zvematongero nekudzidzana kwenyika, amai vainandireda kuti tinzwe zvizhinji.
Are guru renyika yeKenya ratura iwo mashoko anoratidza kuti vaWilliam Ruto vakakunda musarudzo idzi nekuti humbowo hwakapiwa nemagweta aimirira vaRaila Odinga wanga huri humbowo hwanga husina udzanhu. Naizvozvo tichaona muvhiki rinotevera vaWilliam Ruto vachaenderera kugadzwa kuve mutungamiri wenyika yeKenya.
Munyika makamira sei? Vanhu vakatambira zvakabudiswa nedare nenzira ipi?
Takatarisawo zve pamutongo uyu tawanawo nyika yeKenya ine runyararo. Zvisinei hazvo, divi ravaRaila Odinga ranga richine kunyunyuta, asi kunyunyuta uku hakuna kunge kuri kunyunyuta kwaita kuti pasave nerunyararo munyika yeKenya. Naizvozvo zvinhu zvatisharamba tichitarisira kuti runyararo rurimo ruenderere mberi, vanhu vagare mukubata, vanhu vagare murudo nemunyararo.
Ko paukama hwenyika yeKenya neZimbabwe, chii chatingatarisira?
Takatarisira kuti ukama hwenyika yeKenya neZimbabwe hurambe huchisimbaradzwa. Tichitarisa muvhiki rapfuura takaona mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikorokotedza kukunda kwaakaita vaWilliam Ruto. Naizvozvo tukutarisira kuti ukama huripo huenderere huchisimbaradzwa, nokuti kana takatarisawo kumashure, nyika yeKenya neZimbabwe inyika dzine nhoroondo inobvira kumasure kubva kuhondo dzechi murenga dzekurwira rusununguko. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kujidzana kwanga kuripo kusimbaradzwe zvichienda mberi, nekuti tinoonawo zvekare kuti nyika yeKenya inyika ine zvizvarwa zvakati kuti zviri kutogara munyika yeKenya, uyezve zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe zvirimo munyika yeKenya zvigere zvakanaka, zvigere nerusununguko, tisingakanganiwo zvekare zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe, the Shona community, vakatopiwawo kodzero yokunzi vave zvizvarwa zvemuKenya. Naizvozvo tinoda kuramba tichitarisira kuti ukama hwenyika mbiri idzi huenderere mberi husimbaradzwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo nekuzvidzana kwenyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika kuKigali, Rwanda nezuro kumusangano weAfrica Green Revolution Forum 2022. Musangano uyu uri kutsvaka nzira dzekurima nekukohwa zvekudya muAfrica. MuNewZimbabwe.com hurumende inozivisa kuti kusvika pari zvino vanhu mazana manomwe vakafa nechirwere chegwirikwiti muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemakanzuru, nyaya yemakanzuru tatotambura nayo. Mr. Councillor, zvakaoma zvavanoita. Zvinhu zvavo everyday zvinochinja, zvinhu zvavo everyday zvinochinja. Vapataichitaura chiti isusu muno muZimbabwe zvimwe hazvina kudzikama. Vakomana vanhu vari kubirwa mari, vanhu vari kubirwa mari, unowana uchinzizoni zvawakasara une chikwereti chedu che1000 RTGS kukanzuru. Mangwana zvikangochinja nenge yakunzi dava $1,000. Ii, makazviona kupi zvinhu izvozvo? Vakomana ka, zviri kuitwa nekanzuru nehurumende. Vakomana inhau chete ungoti maZimbabwenzi anovira mukati. Sevanhuwo vagara zvavo vasina usimbi vanongozvishandira. Tatsivai uchiona zvichiita sekuti muZimbabwe zvinhu zvakaitidzikamiwe. Inhau yongoti muZimbabwe anofukura fukura, anenge achingofukura fukura chete, asi zvinhu zvakaoma.
Vakomana, vakomana, tinorwadziwa vakomana nenyika yedu yeZimbabwe. tinogara tiri kushushikana wakomana kuti hondo yacho yakarwirwa iyi yakarwirwa kuti vanhu kuti tiite sei. Takarudirira varungu akudzingira varungu mazuva aya kuti titore varungu vanhu vari muzimbabwe kumaminisa atore minda iyoyi. Hazvina kubhenefita povho, mapovho iri kutambudzika. Takabatsiridza kuti tibatsirewo namunangagwa netimu rake rese kuti iwo agare waiyo kutepfetedza. Vanobhadharirwa school fees mahara, vanopuwa madiesel mahara, vane maallowances ese asi munhu uri kushanda. Isusu tinokutambura. Vakomana tinorwadziwa vakomana nenyika yedu vakomana kuti vakomana nyika yaora vakomana. Chingana chaora vakomana musaiti zvekuti muchachisasika babvisai pachigaro vakomana uyai tibvise vanhu ava. Tinomanikidzwa vakomana kuti iite zvetisikadiba vakomana musamanikidze masiba vakomana masi haichadiba. Iwo vanozviona kana munhu usingachadiba uchadiba. Kana vanhu vazovarambana vatorambana hapana zvichiita zvikwazi dzokera naye futi ba. Zimbabwe ngaive Zimbabwe jekerere. Ine utongi hwejekerere, ine maerekishini anonge ari jekerere. Free and fair election kungoti kana dai kuti une chitupa muna 1980 wakazouya nechitupa wovhota. Kungoenda nechitupa chako badzi wongooneka kuti nechitupa chako wotovhota. Nyaya yekuzomboita zvese zvimutemo zvese zvavanoita zvese zvimutemo zvavanoda kuwanza wanza zviya izvi inzira dzekuda kuvhara vhara zvino. Vakomana matarwadziwa wafira kunze kwenyika hatizirwi wangani. Nekuda kwehurumende yedu iri kutonga pari zvino nhasi yekuti ndiwe kune zvese zvikuitika izvi. Tarisai vana Jobuskara kuti varamba vakangoomera mumajeri. Tatodiidi ino vakomana tipei uzara dai Mwari atibatsira vakomana kuti tikwanise kuti tiponeswe mune nyaya dzakadai dzakatishandira kudai.
Pamusoro pamusoro yana mukoma hwande nevamwe vese kustudio 7. Inini ndida kungotiundisa ndipo shoko kuna vamunangagwa. Nyanga ari mukuru shoko unofanira kurinzwa. Imagine baba vamunangagwa mahwina maelections ari kuteera. Munosarani muZimbabwe, munosarani. Wabika sadza, vana vese dzamu dzamu vaenda. Masarani uyo waurowirira naye. Vakutiza vana vatiza. Munosarani, munosarani muZimbabwe. Baba, nuidzai apwa, kusukutuka nuidzai apwa. Apwa dzanhuwa. Gadzirisai zvira kugadziriswa. Kana takungira gadzirisai zvira kugadziriswa taneta tanzwa please taneta.
Ndoda kushandura pana vamugwadi vataurawo zvakanaka chose. Asi uko kusingaitwe noizva nokuziva vamugwadi kuti ndekuti kune unyowa netripsi. Vanoziziva saka vanhu variko havaiti noizvi nekuti vakawanda vachona tive tripsi. Tarirai kazhinji kuri kuhwina tripusi hakuitwi noizi. But kunohwina zano kunoita kazhinji noizi. Ketara zvakada kunana goko wekupikwa handiti vanenge vasingadi kuti vachamisa vataure speech. Vati ndeuse vanhu kuuya zvakananga vatotuma vanhu kuti vharirai vachamisa vasauya rovai vanhu. Nekuti isu tingazishava mavhoti ndo nzvimbo dzatakatarira dzine mavhoti akawanda. Asi izvi zvisina kunaka. Munhu wese anofanira kuvhotera waanoda. Neva vakavhotera wezano vari raiti kushandidzana newe tripusi ndosadzo dzavakada. Nevakavhotirawo tripusi ndosadzo dzavakada 2023 tosarudza zvinopa upenyu. Handingotendawo hangu kuti vamugwari vataurawo zvakanaka. Asi mutarisise kazhinji kuti nzvimbo dzinozikanwa nezano kuti idzo ndo dzinova vanonyanya kuhwina zvine musindo havadi kuti vachamisa vaende iko. Havatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tachipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi Britain ichava nemukuru wehurumende mutsva mushure mekukunda kwaamai Elizabeth Truss musarudzo dzemubato ravo reConservative Party. Amai Truss vakanga vachikwikwidzana navaRishi Sunak.
Nasi Amai Trust vachashanyira mambokadzi Elizabeth uko vakaudzwa zviri pamutemo kuti vaumbe hurumende yavo yeBritain. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari kuita muBritain, Dr. Simba Mavaza vanoti sarudzo iyi yakaitwa nebato reConservative Party chete, kwete nevanhu vose vemuBritain. Ngatinzwei vachirondedzera.
Mary Elizabeth Truss anozikanwa nevazhinji kuti Liz Truss ndiye akunda isarudzo yange iri kugoitika kuvatsigiri vebato reConservative. Haisi sarudzo yaitwa nenyika yese yeBritain. Sarudzo chete yangoitwa neConservative. Mamiriro emutemo wenyika ino ndeyekuti kana mutungamiri webato rinenge rine vanhu vazhinji muimba yeparamende, kana kuti vane members of parliament akawanda, the majority party, ndiyo mutungamiri webato iroro ndiye anozoita mutungamiriri wehurumende. Saka kutsiva vaBoris Johnson, Mary Elizabeth Truss ndiye azokwanisa kuti atungamirire.
Saka Dr. Mavaza, aikwikwidzana amai Elizabeth Truss ndiani uye ndiani wanga achitarisirwa kukunda?
Zvanga zvakatarisirwa kuti Mary Elizabeth Truss anga achikwanisa kukunda, nekuti waanga ari kukwidzana naye anga ari chizvarwa chenyika yeIndia asi angava muBritish nekuda kweinonzi ya naturalization. Zvinoretsa zvikuru kuti munhu aberekerwa kune imwe nyika mukati menyika yeEngland agova mutungamiriri wenyika kana wehurumende mubato reConservative. Zvanga zvakatiomesa, zvanga rigaro ziva kuti umandara hwamai hauonekwe. Saka zvanga zvisingaite kuti mumwe munhu asina kuzvarirwa muno, asiri werudzi rwemuno, agova prime minister. Kunyange mutemo usingataure usingarambidze izvozvo, asi zvichakagara zvakapfimbikwa muhana dzevazhinji. Saka isarudzo yatingangoti inter-party elections, hainei nenyika yese, haasi ma-general elections. Mutungamiriri wehurumende haasarudzwe neruzhinji, anosarudzwa nebato rake chete. Ya sarudzo iyi yanga yakanyanya kubatana zvikuru zvekuti kuti munhu uzive kuti anga achahwina ndiani. Zvanga zvakaoma, vanga vakatsomana mugodzi.
Chii chiri kuvimbiswa kuvanhu naamai Elizabeth Truss?
Muzvari Truss vakazvarwa 1975 sofera kwatamboita, vakumbira vataura kuti vachawedzera kana vachadzikisa mutengo wemagetsi, vachabvisa kunetseka kwemagetsi negasi munyika ino. Vari kutiwo sezvo chando chaakuuya, vanhu veBritain havazofa vakafa nechando, nekuti gasi icharamba richiwanikwa. Tinoziva kuti gasi ranga riri kunetsa nekuda kwehondo pakati peRussia neUkraine. Atoziva zvakare kuti mutungamiriri kana aiona nezvemabhizinesi kana vatingati business secretary vakwasi kwaTeng, vari kutarisira kuti ndo vachaita chancellor muno munyika yeBritain. Uyezve anga ari secretary wezvedzidzo James Cleverly ari kutarisira kuti ndakaitwa mutungamiriri kana kuti gurukota rinoona nezvekunze kwenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muumiriri weAmerica kuRussia vaJohn Sullivan vazivisa kuti vave kuenda pamujandigere. VaSullivan vanosiya basa panguva iyo America neRussia dzisingawirirani pamusoro pehondo iri muUkraine. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti muzvare Elizabeth Rood vachatora chigaro chemumiriri weAmerica kusvika hurumende yadoma mumwe mumiriri. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosfera zvakanaka.